This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 12, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzinobuda mudare reNational Assembly zvichitevera kurambidzwa kwaitwa nyaya yekupambwa kwavaitaidzamara kutaurwa nezvayo nedare iri.
Muzinda weMDCT muHarare unovharwa, mapurisa achirambidza vanhu kupinda, ukuwo kuBulawayo kunoitika mhirizhonga pakati peZANUPF neMDCT.
Zimbabwe inodzingwa neFIFA mumakwikwi ekuenda ku-2018 World Cup.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi dzabuda mudare reNational Assembly mushure mekunge vakasanobata chinzvimbo chemutauriri wedare iri vaRuben Marumaoko varambidza mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa kukwidza nyaya yekupambwa kwavaitaidzamara mudare iri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vange vachida kuti dare iri rimboisa parutivi dzimwe nyaya kuti rizeye nyaya yekupambwa kwavadzamara, sezvo nyaya yekuchengetedzwa kwevanhu iri nyaya yakakosha chose. Asi vaMarumaoko vati nyaya iyi yakataurwa nezvayo zvakakwana nezuro apo gurukota rezvemutemo uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa dare iri kuti vanhu vakapamba vadzamara vacharangwa. Mushure mezvo vaMarumaoko vabva vazoti nyaya iyi ichazeyiwa nemusi wechipiri svondo rinouya. Izvi zvatsamwisa nhengo dzeMDC idzo dzabva dzatanga kuimba. Mumiriri wemukobha vaAmos Chibaya, avo vange vachitungamira pakuimba apa, vabva vadzingwa mudare, izvo zvaita kuti nhengo dzese dzeMDC dzibude mudare. VaChamisa vanoti havana kufara nezvaitwa navaMarumaoko.
Speaker wangu tsenga-tsenga mukanwa nekuti vararidza kuti havana zvavari kunyatsonzwisisa nezvazvo uye vari kutya nyaya yacho yavapisa, saka vabva vatiwo haigoni kuti itwe nhasi, inofanira kuzoitwa rimwe zuva. Saka sitati aiwa ikasiwa rimwe zuva inobva yauraya kana kuparadza uchapupu hwekuti inyaya inofanira kuitwa nechimbi-chimbi nokuti pane upenyu hwemunhu. Nokuti akambozviona nezuro tine maringe nezvinhu zvakamboitika zviri kukonzera kuti tifunge kuti nezvaitwa nekukurumidza.
VaChamisa vati paramende haigoni kushanda semazuva ese kana vadzamara vasati vawanikwa. Mumiriri webudiriro vaCosta Machingauta vatiwo havasi kufara nedanho ratorwa neparamende.
Saka iparamendi ipi inoti nyaya dzichikuita nemunhu haitawo nezvazonza dzina basa zvinoya kwakwaya. Saka zvokuzoti zvinozoenda nepapi ichanongoda chete ndoningati kunoteke this person which know where the person is. Ndasuva iparamendi ipo kuti titsvage zviri papi and isiyezi maMPs. Ibasa redu again mukaenda kusection 117 ne119 notoa ibasa redu kuchengetedza bumbiro rechiona futi kuti vanhu vagere zvakanaka here.
Nhengo zhinji dzeMDCT dzati dzichadzoka kuzotaura nyaya iyi mudare nemusi wechipiri svondo rinouya. Mukokeri wenhengo dzeMDC muparamende vaInnocent Gonese vati nyaya yavadzamara inyaya yakakosha chose, sezvo bato ravo riine nherondo dzenhengo dzaro dzaipambwa dzichizowanikwa dzakafa. Vamwe vevanhu ava vanosanganisira Tondiraindira, Bheta Chukururama, Amai Abigail Chiroto nevamwe. Vadzamara vakapambwa nomusi wemuvhuro nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Mapurisa anoti ave kuferefeta nyaya yekupambwa kwavadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
zvichakadaro zvinhu munyika zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo kubva zvakapambwa vadzamara kumba kwavo kuGlenview nemusi wemuvhuro nevanhu vasiri kuzivikanwa. Magweta avadzamara ari kushanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights nhasi yaudza Studio 7 kuti mapurisa ambobvunzurudza mudzimai wavadzamara kuHarare Central Police Station nezvekushayikwa kwemurume wavo. Magweta anoti mangwana mutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota vachanzwa nyaya yakakwidzwa kudare nemagweta yekuti kana paine munhu akapamba vadzamara avauyise kumberi kwedare kana kuvasunungura. Tabata rimwe remagweta avadzamara vachauswaramba kuti tinzwe zviri kuitika pari zvino.
Hapana mwana wamai hatisati ambofamba kubva paya tichiri patakanga tiri nezuro, hatisati ziva kuti ari kupi, vakamuviga vasati vamubudisa. Kwaangangova hatisi kukuziva, saka hama neshamwari magweta nedzive vamwe vanoshanda kudzivirira kodzero dzevanhu vari kungomhanya mhanyawo kusumudza matombo ripi neripi pamwe tingangomuwana. Zvinona nhasi hatisati.
Ko, nyaya yemamakwidzawo kumatare yasvika papi?
Iri kutarisa kuti inzwi kwemangwana na10 kuhigh court, saka tanga tiungotarisirawo kuti tisati tatomboenda kukoti vakamuchengetedza kana kuti vakamuviga vanenge vabuda pachena, taziva kuti ndivanani. Hatina nhasi havasati, saka tichangokwira mangwana kudare tonoona kuti zvingafambe sei.
Ko, nhasi mamboendawo here kumapurisa uye vari kuti kudii?
Mumwe wemagweta vatiri kushanda pamwe chete vaenda kumapurisa, vaenda nechikonzero chekuti mudzimai wadzamara akadaidzwa kuti auye kuzobvunzurudzwawo nemapurisa maonero ake nezvakaitika nemutorero wakaitwa murume wake, saka aperekedzwa kumapurisa kuti vanotaura naye vanzwe kuti ari kutochii.
Avo vanga vari gweta ravadzamara vachausa kwaramba vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mapurisa anonzi akonzeresa kuvharwa kwemahofisi eMDC netungamirwa navamogen tsvangirai zvichitevera kurwisana kwakaitika mapurisa nevechidiki vebato iri nezuro avairatidzira vachiti vanoda kuti vaitaidza mara vaburitswe muupambwa. Mutorodo Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa akazvindikita mutauriri waMogen Tsvangirai, vaLuke Tamborinyoka nevamwe vashandi vebato iri nezuro manheru mushure mekuvavharira kwemaawa akati kuti nezuro wakare. Izvi zvinotevera kurovana kwakaita mapurisa nevechidiki veMDCT avo vakaratidzira paparamende vachiti vanoda kuti vadzamara vaburitswe muupambwa.
Apa vari kuda kuita shaisano kuti isu zvataa kubuda mupawa nokuti takanya zvinhu taakungokuvhiringidzai, nokuti hazvina zvazvinoreva kuti vangati taakuuya tokomba Harvest House, tiri kutsvaga helmet, tiri kutsvaga button stick yakabiwa nemayouth enyu nezuro. Nezuro wacho vakanga varipo mapurisa. Mapurisa vanoziva ivo kuti kana munhu achinga anzi asvikora mutemo chii chinoitwa.
Vagutu vatiwo vatadza kuvhura mahofisi avo nhasi wese sezvo mapurisa anga akapakatira zvombo asi kwera akakomba muzinda webato ravo paHarvest House, uye vati mapurisa ati haasi kuzobva paHarvest House kusvika vadzoserwa tsvimbo yavo yekurovesa vanhu pamwe nengowani yekuzvidzivirira inonzi yakatorwa nevechidiki veMDCT pavakarwisana nemapurisa nezuro.
Tatora matanho akawanda zvikuru nhasi makuseni uno. Deputy National Chairman vedu Honorable Morgan Komichi vaenda kumahofisi evakuru vemapurisa paHarare Central Police Station bazi reLaw and Order, vakaita musangano na DISPO vakamutsanangurira kuti isu toda kuti vashandi vedu vauye kubasa musavashungurudza, asi DISPO uyu navamwe vake vatsika madziro vakati ticharamba takakomba Harvest House kusvikira tawana herumeti yedu ne Barton Speak.
Mutauriri wemapurisa Amai Charity Charamba vati havasati vaziva zvaitika kuHarvest House nhasi nokudaro havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Zvichakadai, masangano anoshanda akazvimirira aburitsa mashoko ekuti achaenda kumasangano eSADC neAfrican Union achikurudzira kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vabviswe sasachigaro wemasangano maviri aya kana vadzamara vasina kuburitswa muupambwa nekukasika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko avo vakambopambwa nevasori muna 2008 vanoti vavai kutyira upenyu hwavadzamara.
Inyaya iri kundishusha zvikuru. Chinhu chandandisina kumbotarisira kuti chinhu chingazoitike panguva ino, nekuti pane mutongo wakaitwa kuConstitutional Court muna September 2009 unova mutongo wakaratidza kuti kana muna akapambwa uyezve akaita zvekushungurudzwa asingawaniswe kuti abatsirwe nemutemo kuchikora kodzero yevanhu.
Zvichakadai, chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro nemagweta ari kumirira vadzamara chekuti vadzamara vaburitswe muupambwa chakatarisirwa kunzwi kwamudare repamusoro reHigh Court mangwana. Amai Charamba vati mapurisa hasati aziva kuti vadzamara varipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, sangano remubatanidzwa hwenyika dzemuEurope reEuropean Union pamwe nehurumende dzeSwitzerland neNorway vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti vari kushushikana zvikuru nekupambwa kwavadzamara. EU inoti iri kuda kuti hurumende yeZimbabwe ione kuti vadzamara vadzorwa vari mupenyu uye Zimbabwe yatevedzera bumbiro remitemo yaro. Asi vachitaura neStudio 7 nhasi, mutauriri weZanu PF vaSimon Kayamoyo vati bato ravo harinei nechekuita nekupambwa kwavadzamara. Vakaya moyo vatiwo vanhu vanofanira kuregedza mapurisa achiferefeta nyaya iyi.
Asi mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakaudza vatori venhau kuti kupambwa kwavadzamara kune chekuita nehurumende yeZanu PF. Mutauriri waTsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudzawo Studio 7 kuti hurumende yeZanu PF yapindwa nekutya kukuru sezvo iri kutyira kuti MDC inogona kutungamira vanhu mukuratidzira. VaTamborinyoka vanotiwo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pamuzi ndawe Harvest House neZuro.
Hongu chakaitika ndechekuti ndangada kutopedzo zvangu basa ndava kutopa muhofisi nenguva dza 4:30 ndopatangazwe mapurisa haiwa tashaya Barton Speak yedu nehelmet, saka hatikubvunza munhu kuti abude mumotokari. Koma zvishaya kupi zvikanzi haiwa hatisi kutaura muri kudziva zvaitika. Tashaya Barton Speak nehelmet, dzokerai muhofisi. Ndopandakadzokera zvangu muhofisi ndagara for about 30 minutes mapurisa anenge asvika kuma 20 akangopinda muhofisi mangu akarova dhondo kupinda ndokutanga kundirova nemabutton stick ndokundirova nezvibhakera nembama. Zvikanzi tikuda helmet yedu yaya nebutton stick zvatashaya, tobva taunganidzwa kufourth floor. Vashandi vese vanga vachiri paofisi vanosvika gumi nokurohwa zvakasibarana. Mumwe MP anonzi Amai Lilian Timivius akanga adzoko paHarvest House achibva kuparamendi aine kutora foni yake anga achichaja. Vakatobviswa bhutsu vakanzi vati haasikowa zvimwe chete nesasi vakazounzi ha ava ndivonarebhomp ngavakurumidze kubuda tobva vazobuda after 20 minutes zokusara tiripo. Tobva tazoregedzwa vachiti tatora maadresi enyu nemafoni namba enyu, saka tazokutsvakai kana takukuda.
Asi muri kuonawo sei zviri kuitika izvi vaTamborinyoka?
Zviri kuitika izvi zvinenge zvokuratidza hurumende ine kuvhunduka kukuru. Ndinofunga nyaya yemamas demonstrations yekuratidzirwa iri kutaurwa nevatsvangirai inenge yavavhundutsa.
Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, kuvulawayo mumusha wenjube kunonzi kwamboitawo kunetsana pakati pevatsigiri veMDCT nevatsigiri veZanu PF, uye mashoko atiri kutambira anotiwo umwe utungamiri weMDCT mudunhu iri unosanganisira mumiriri weBulawayo East muparamende Muzvare Tavita Kumalo huri mumaoko emapurisa. Chris Gande weStudio 7 ataura navaFelix Mafasi Vanda veMDCT kuti tinzwe zvaitika.
Tichisvika kunjuve tapakati pamusangano, Zanu PF yaiva nevakomana nevasikana veyusi vakadhakwa vakauya kuda kupinda muholi matiri vane matombo nezvidhinha vachikanda zvese. Asi tino urombo kuti magallant sons eZimbabwe yuti yedu yaramba kupe pre-vice president vapedza vachitaura hapana kana munhu ambobuda. Asi panze vapwanya pwanya zvanga zviripo vachitikidzira vachituka. chinonzwa handisati ndaverifya hangu asi pane vanhu vakuvara vandaona ropa richijuruga musoro vakomana nevasikana vamwe madzimai hembe dzepamusoro dzanga dzakabviswa saka mutomo mumwe wekuti madzimai ngaaendere mberi vasungise vanhu vanovafugura nhumbi mapurisa anga akamira zvavo mufunge vana rezvani vachiuya kuzotirwisa akangomira sachitechuta rhodzi mufunge asi tazonzwa kuti vapedza basa vazosunga vana vachiregera maradzi mhondi tinoda kuyambira vanhu vezimbabwe kuti MDC ibato rinoda rugare rino rudo hatidi kudenwa hatidi kuti tiiswe mumashure singwa yegukura hundi kuno takatirwa nevana vakawanda kana vachida kuponda ngavaende mumagadheni avo
vafelix mafasivanda vemdct vachitaura nachris gande westudio 7 vari parunhare
makateerera kunefenyuro yenyu yestudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com
vateereri musakanganwi kuti munokwanisawo kutibata pa 909 am 4930 kana pa12080 ne15455 khz pashort wave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
chikwata chiri kurwisa musomalia chealshabab chinoti ndicho charwisa mukuru wezvematongerwo enyika izvo zvasiya vanhu vasere vafa kurwiswa nhasi kwaitwa guta rebaidoa kwanga kwakanangana nemba yavasharif hassan sheikh aden avo vaimbova mutauriri weparamende uye vave mutungamiri wedunhu resouth western state
mauto emuiraq pamwe nevachengetedzi venzvimbo vari kusimbaradza kubata kwavo guta retikriti kuti risatorwe nechikwata cheisis kurwiswa nechikwata cheisis kunonzi kuri kuvhiringa budiriro yemauto ehurumende vakuru vemauto vanoti urongwa hwavo uhwo hwapinda musvondo repiri huri kubudirira zvishomanani
mapurisa maviri anonzi akakuvara muguta remissouri maawa mashoma mukuru wemapurisa weguta iri asiya basa kusiya kwake basa kunotevera gwaro rakabuditswa nebazi rezvemitemo richiropodza zvakanyanya mapurisa achinzi aitonga achiita zverusarura kupfuurwa kwemapurisa aya kwaitika apo vanhu vanga vaungana panze pemuzinda wemapurisa vachiratidzira
makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini jonga kandemiiri nemumwe wangu blessing zulu
zvinhu zvinonzi hazvisi kutarisika zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika zvichitevera kubuda kweukasha hwevamwe vanhu kunonzi kwakaitika muharare nezuro pakuratidzira kwakaitwa pamusoro pekupambwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara nevanhu vasingazivikanwe mapurisa anonziwo akarova vashandi vepamuzinda webato guru rinopikisa remdct uye kusvika pari nhasi anonzi akakaka matende pamahofisi aya muharare vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zvose izvi munongedzo wemhepo dzave kusimuka mushure mekutsikirirwa kwevanhu kwenguva yakareba kushayikwa kwemabasa pamwe nekuramba mitemo ichishandiswa pachitariswa kuti munhu abuda mbamani ndezvimwe zvezvinhu zvinonzi zviri kukonzera ukasha uhu
asi vamwewo ndo vanoti vashoma vanonzi vari kusimuka ava ndevanhu vanenge vashaya zvokuita voda kusvibisa zita rehurumende pamwe nebato riri kutonga rezanu pf mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano mune zvekufambiswa kwemashoko mubato rezanu pf vagoodson nguni pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausimangongera tatanga nekubvunza vanguni kuti icho kwadi here kuti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika izvo zvingangoita kuti vanhu vasimuke.
Ndakadaro kutaura kuti hakuna zvakaipa zviri kuitika muno muZimbabwe. Hapana ari kuziva kuti vadzamara vakatorwa naani. Asi ndinoziva inini kuti vanhu veMDC vanokwanisa kuronga futi kuti kana vatanga nyaya dzavo dzekuti tauda kutanga an international campaign against human rights abuses. Zvinonzi munhu mbono zorora samwe onzi akatorwa neZANU-PF. Hapana chakaipa chiri kuitwa nemuno munyika. Mune runyararo munomu. Mayuta anga akadhakwa nezuva akada kurudzana nemapurisa vanga vapiwa mari neMDC kuti mureka itai noise obva vadedza maambasada kuti vaimutarisa mbongobongo yakuitika muZimbabwe. Asi hakuna zviri kuitika muno muZimbabwe. Mune runyararo, upenyu wedu huri kuenderera mberi except vana vevarungu vayava vanosapota MDC ndovanoona zvinhu zvisingaitiki.
Vamangongera, munotii nenyaya yatiri kunzwa yekunzi munyika munenge musisina kugadzikana?
Izvozvo hazvishamise kutaura kunenge kuchiita vana mukoma wangu vananguni vachiti zvinhu zvakanaka munyika, takagadzikana zvakanaka. Izvozvo zvinoitika kana uri munhu ari muZANU PF chidyidzana nemashefu, pamwe une purazi rako rawakapuhwa, pamwe une zvimwe zvaunowana kumusangano, unogona kutaura kuti zvinhu zvakanaka, hakuna mhirizhonga. Asi chokwadi chatoziva chiripo ndechekuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Ivo vanguni vanogona kutaura vachiti ndiani anonzi Itai Dzamara. Itai Dzamara muZimbabwe nakangofananawo neni newe. Munhu ane kodzero dzake dzekuti kana akafunga kuti anofanira kuratidzira pane zvinhu zvaasina kufara nazvo, anofanira kupuwa mukana wekuita saizvozvo. Tinoziva kuti akambozama kunge achiratidzira nevamwe vake vakarohwa zvakaitisa nemapurisa. Ende toziva kuti iyi hurumende iyi ihurumende inozikanwa nenyaya idzodzo dzekuti munhu anotorwa omboshayika. Tinavo vakawanda chaizvo mukapinda munorohondo. Hatingamboti zvinhu zvakanaka munyika muno. Mamiriro akaita ikonomi yetu jonga ndeyekuti vanhu vakawanda havana mabasa, vanhu vakawanda havana chikafu. Naizvozvo hurumende inenge iri kuratidza kuti ine kakutya kuti vanhu ivava zvino zvavari kugara nenzara, zvavari kurarama nekushushikana kudai, vachazoriekta vachitiiko? Ndo saka ichigara yakasimudza tsvimbo kungoti paya pangonzi pane asimudza inzwi obva arohwa. Saka hatingangoti zvinhu zvakanaka munyika kana zvakaita mamiriro iwayo.
Vanguni, nyaya iri kutaurwai?
Ndikutaurirei, Mangongera munhu weMDC muzvozvo anga ari director of research weMDC yavatsvangirai.
Ndinofara kuti mati anga ari director. Ndisa ndatomboita director kuMDC, ndakatomboita director kuEvos, ndikatomboita director kuFreedom House, ndikatomboita director kuMkoi. Saka vanhu vese ivavo munofanira kuvataura kuti ndevangu futi kana kuti ndiri munhu wavo futi. Kana muri kutika kundakambosenza kuMDC, zvinoreva kuti ndapemba nini munhu weMDC.
Pamanga muchitaura inde anga ndakanyarara.
Taurai mukoma.
Ipo ndevekuti kana bato reMDCT riro rakadedzera mafunctions kuti makambani avharwe vanhu vakashaya mabasa, vana veZimbabwe vanoziva kuti MDC chakarongera izvozvo. That's why my election also tichivakunda. Vana veZimbabwe havambopa vakavhotera MDC, vanoziva kuti ibato revarungu riri kusendisa vana vedu vavakapinza basa kuti vasvoropodze hurumende yavo. Muno munyika mune runyararo.
Vamangongera,
unoziva jonga tinoitika ukatarisa pasi rose ka hurumende dzine mbiri yekudzvanyirira kodzero dzevanhu dzinozikanwawo futi nekuva nembiri yekuramba. Indaifunga kuti hurumende dai yabvisa zvimiti zviri munzeve izvo. Kana kuri kutaura kuri kuita vanguni kuriko kufunga kwehurumende, ndinoona kunge tine dambudziko zvichiendera mberi. Ndaifunga kuti dai kanga iri hurumende inoteerera yanyatsoona kuti mamiriro akaita zvinhu aya haana kumira zvakanaka, nekuti mweya uri kutenderera mudenga umu handione kira zvakanaka nemaererano yekuti vanhu havana kugadzikana zvakanaka. Saka dai yanga iri hurumende ine chido chekuti nyika ifambire mberi, iri hurumende inoda runyararo, vaigara pasi vonyatsonzwisisa kuti vagari vomuZimbabwe vari kuda chii, macitizens vari kuda chii. Hatisi kuti pachirungu dialogue, poitwa dialogue yenyika yese kuti mitobatsirana sei kuti nyika inoifambire mberi. Ingoriwo yambiro yandiri kupa mahara, handitombovabhadharisi kuti vaibhadhare yambiro yandiri kuvapai. Ndinowanzochacha zvangu, but iyi ndiri kuvapa mahara kuti dai vagara pasi vaita dialogue nevanhu vese. We need the dialogue of citizens munyika munomu.
Vanguni, mashoko ekupedzisira.
Chekupesa ndechendida kutaura nezvekuti isu hatitaurire nevanhu vatina kuvhoterwa nevanhu.
Vanga vari chipangamazano mune zvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaGoodson Nguni. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mangongera. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
vanhu vari kuchema kushaya nezuro kwevaimbova mutongi wedare repamusoro-soro Justice Wilson Sandura. VaSandura vanozivikanwa nekupa mitongo isina kwayakarerekera zvokuti dzimwe nguva vaibuda nemitongo yaipikiswa nevamwe vavo mudare repamusoro-soro. VaSandura vakaita mukurumbira kuma 1980 apo vakanga vari sachigaro weSandura Commission iyo yakatonga nyaya yeuori hwekutengeswa kwemotokari kana kuti Willowgate scandal. Gibbs Dube ataura navasovuza Gulan Ndebele avo vakambova muchuchisi mukuru wenyika nezverufu rwavaSandura.
VaSandura kushaika kwavo, kufa kwavo kwavaita uku, nyika yeZimbabwe yaraskikwa chaizvo. Nokuti angare munhu anozvibata, munhu anotonga nyaya asingatyi munhu uye asingarerekeri kumunhu nokuti anofanira kurerekerwa kwaari asi achiita zvinofanira kunge zvichiitwa zvakarurama.
Ungatsanangura kuti vanhu vangafunga kuti iye Sandura akaita sei kunyika kana takutarisa nyaya dzemitemo? Akasiyira nyika chii nemaonero enyu?
Akasiyira nyika kuva munhu ari muchokwadi. Akasiyira nyika munhu anogona kuti kana achitariswa nevamwe vanenge vechigweta vari mumatare vanotonga dzimhosva, vanotarisa vese vachiti munhu anenge Sandura munhu anomupa munhu chido chokuti hei dai ndaita saSandura segweta, semunhu pakuvimbika, pakusahla munhu kuti ari mupolitics, ari muchii, anga ari munhu anomira nechokwadi. Saka atisiyira zvokuti kana nevana vedu vanani vese chiedza chamunotarisa kuti apo papa nechiedza papa nemurume chai.
VaSobhuza Gulan Ndebele vaimbova muchuchisi mukuru wehurumende vanga vari parunare muHarare naGibbs Dube weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk paWomen's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kukonzerwa nesocial media muupenyu hwevanhu.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzemitambo, veruzhinji muZimbabwe varwadzikana zvikuru nekudzingwa kwaitwa Zimbabwe mumakundano e2018 World Cup. Zimbabwe yadzingwa nenyaya yekutadza kubhadhara murayiridzi wekuBrazil Valinhos mari yake yemuhoro panguva iyo airayiridza chikwata chenyika chemaWarriors. VeZimbabwe Football Association vakatanga vapiwa mazuva 30 ndokuzonzi mazuva 56 ndokuzopamidzirwa zvakare mamwe, asi vakatadza zvakare kuita zvavaive vataurirana neFIFA. Saka veFIFA vaona zvakakodzera kuti maWarriors asatamba mumakundano e2018 World Cup nemhaka yechikwerete ichi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuZifa kuti ichaita sei nedano iri.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, makadii vashamarari venhepfenyuro ino? Varume, nguva ino yamunotipa nhau ishoma chaizvo. Ini ndaifunga kuti dai mawedzerawo zvishoma sezvo tinoswera tisina kumbokunzwai muswere wose. Ndimhoreserewo mhuri yekwamadondoro kana kuti matsvai kubuhera Cosmas, Josphat, Winnet, tichaona Wallace, NSC, Petronella, Forget, Takwana uye Enesia mudzimai wangu nevana kuHonde Valley, Zita, ndinoitwa Rafael M, Makasika paZaro wepachiwira Village Mandeya.
Uyu munyore anonyanyonyora zvakanyanya kuStudio 7. Mumwe anoti, maswera sei nebasa renyu, ndokumbira kumhoresawo tava neushe muropa Landa, Godfrey, Hama, Joseph Tsede, Hadinati, Kamodzi nevamwe vandisina kudoma. Zita ndoitwa munyaradzi Mogona.
Aiwa vatereri nguva yedu ndo inenge yaita shanje. Nekudaro sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yendau zvakare. Hurumende inoti iri kuenderera mberi ichitsvaga vadzamara asi magweta avo anoti kusvika pari zvino hapana chati chabuda.
Muzinda weMDCT muHarare unovharwa mapurisa achirambidza vanhu kupinda ukuwo kuvulawayo kunonzi kwaitikawo mhirizhonga pakati pevatsigiri veZANU PF neMDCT.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri ndotirambai muri nepfenyuro tichipinda munyaya dzenhau dzechirungu ini naChris Gandem.